aripa kuburiza dobe tundaro tikabva ndanzwa inini ndakufonewa kumba tikanzi kumba kunyoku kwaipa mukadzi wako panchinu tamtena kuti vangasati vaziva kuti chii chaitika saka tikabva tangoudzana patatiri pasinga kuti kumba kwanzi kwaipa futi mukadzi wangu atati atakwa tisvika kumba tikaona shuwadi pss yakazara ropa but munhu abhandichwa matapinda mubhedhrum andinorara vandaona mubhedhrum andinorara makaputika masibhesa pakati haziburi marara ari pamubhedha tingira kusere kwemba kwemba tikabva taona tuwaya tinove tinoshandiswa pakuputika kwedynamite
amai vakakuvara zvakadini
amai vakakuvara musoro ruoko maoko tu but rakanyanya kuvara iroko rekuboshwe negumu makumbo yese aitu vakabva vaita mablisters egumbo
makaenda navo kuchipatara here
hongu tikatambirwa zvakanaka hedu pasiza hospital
vanhu vacho vakazikanwa here vakasungwa here
ya ndio problem iri kuitika musinga south especially muwadi 23 vane zanupf havasungike ngoma ndo challenge yatikuona tikuudza mapurisa vanoenda vari vhailenzi wavo vakangonzi asungwa vanosvika voridza ngoma voimba vosunungurwa
saka mapurisa hapana chavakataura kwamuri imimi
awa mapurisa ari kucomplaya yesterday I go and see the member in charge akacomplaya zvakanaka akauya nhasi auya zvakare nevearmy vanoongorora nekuputika kwezvinhu aiwa vandibatao zvakanaka ipabhandirande asi ndakawaza chishomo icho chokuti isusu vanhu vemovement for democratic change hatina protection nyange zvavo mapurisa aripo ndechokwadi tina protection even if ukapfeka t-shirt you'll be a target
saka mucharamba muchiita basa iri here
hapana tisingauraya sadza charinouraya ticha inouraya handidzokure shure nekuda kuti imba yangu yabhombwa ime hard nut mvc handidzokure shure ini ndipo pandichatowedzera bhosi basa rero ndikuti uri shanda ndakasununguka